Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 18, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukaiaeause report yakapiwa president ichokwadi here kuti vakapiwa final report ndonyaya iripo iyoyo.
Nyanzvi mune zvemutemo muchinafundo Lovemore Madruku vojekesa pamusoro penyaya yedelimitation report iyo yatsviriridza munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nemukuru wesangano reIOM vachironga hwaro hwekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoda kudzoka kumusha. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemwaka panguva iyo yePremier Soccer League vakanyarara kuti makwikwi aya anosimuka riini. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti delimitation report yatsviriridza munyika, vamwe vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutyora bumbiro remitemo nekusaburitsa kana kugazeta gwaro rekutarwa kwematunhu iri, kunyange hazvo mazuva 14 akwana kubva zvavakasvitswa gwaro iri nasachigaro veZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba. Asi kunyange hazvo Justice Chigumba vakaudza vatori venhau kuti gwaro ravakasvitsa kumutungamiri wenyika iri ndiro rokupedzisira kana kuti final report, vamwe muhurumende vari kupa mashoko anopikisana navo vachiti gwaro rakasvitswa kumutungamiri wenyika iri igwaro rakagadzurudzwa kana kuti revised report. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kana mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vaUtoileslai Gwana kuti tinzwe divi rezeki panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemitemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Lovemore Madruku vanoti kunze chete kwekunge zeki naJustice Chigumba vazivisa kuburikidza nezvinyorwa kuti vakasvitsa gwaro rekupedzisira kumutungamiri wenyika, hapana mutemo unomanikidza vaMnangagwa kuzivisa kana kugazeta gwaro iri kunyange mazuva 14 adarika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukaiaeause pane chinhu chimwe chakakura chiri mubumbiro remutemo chatisati akuziva sevanhu veZimbabwe. Chinhu ichocho ndechekuti report yakapiwa president iya yaakufanira kunge yaitozi nevanhu ndo yavari kuti final report. Ichokwadi here kuti vakapiwa final report? Ndonyaya iripo iyoyo. Nekuti pakaenda veElectoral Commission Justice Chigumba vakabuda vakataura nevatori venhau vachiti tapa president report. Tiri kufunga kuti mazuva 14 14 days vanenge vaakugazeta zvichitaura kuti havapa final report. Asi ivo president havana kutaura vari ivo, asi vaitaurirwa nevamiriri vanovamirira muhurumende vanonzi ndo vanotaura official vakamirira president. Vakataura kuti aiwa president havana kupiwa final report, vapiwa inonzi revised preliminary report. Saka hatikuziva kuti chokwadi ndechipi. Kana president vakapiwa final report ndepo vanofanira kunge izvozvizvi vaakubudisa mugovernment gazeti, vaifanira kunge vabudisa mu. Saka munhu angabatsira nyika patakamira panapa izvek Zimbabwe Electoral Commission chairperson yacho Justice Priscilla Chigumba vanofanira kuchibuda voenda kunyika yese votaura kuti ini daga miria commission electoral commission daga pa president final report those were the president daga bi daga kangani
asika professor Madruku justice Chigumba vakataura pavaka pa president gwaro iri kuti ndoo rekupedzisira ingadzi final report saka chimwe chavangadzoka vachitaura chii kana vakataura kare
zvauri kutaura kuti vakataura kusati zvihako kuti kutaura kuti kutaura kuti kutaura nevatori venhau vozvino zvauri kutaura papa vaitaura nemajournalist kutaura kunyora gwaro rinonzi pamutemo iko kutaura hatisatatomboona statement yavo pamwe yabuda kana mugovernment gazette yekuti muchirungu on such such a day the Zimbabwe Electoral Commission submitted its final report to the president. Hatina patakazoona izvi. Kana kunyorawo havo chinobuda kana zvoitwa advert mapepanhau zvekuti vangoitawo chance yekuti ichibuda wasangana nemajournalist sokudai panga pasina majournalist pavakabuda pastatus haasiwo anonzi kutaura ikoko havasati vataura ngavataure veZimbabwe Electoral Commission izvezvi izvi bhora rese riri mumba neZimbabwe Electoral Commission kana isina kushinga kana kusimba kuti itaurire vanhu taiwa takapa president final report uye president takavataura kuti takavapa final report hauvapi final report president usina kuti vataure kuti president iyi ndiyo final report iyi
saka iyo Zimbabwe Electoral Commission Professor Madruku inokwanisa here kuendeswa kumatare kuti ibude pachena kuti gwaro ravakapa mutungamiri wenyika nderipi
vanokwanisa kuendeswa kumatare ezimosha vachivatara izvezvi even president vaisiwa matare but kuendeswa president kumatare president anongotaura kuti ndakapiwa revised final report handisati ndapiwa final report
vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemutemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Lovemore Madruku vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia vasangana nhasi parutivi pemusangano uyu nemukuru wesangano reIOM vaAntonio Vitorino vachizeya kuti vangashanda pamwe sei mukugadzirira kubatsira zvisaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kudzokera kumusha pakupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvaro zveZimbabwe pamwe chete nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum Dr. Fusumuzi Swanda kuti tinzwewo maonero avo.
Izvozvo hazvitishamisi nokuti tinoziva kubva kare nakare kuti IOM yanga yagara ichabatsira mamigrants ese ari kudzokera kuZimbabwe because takara tichishanda nao makore ese pane xenophobia kana vanhu vachidzokera kunyika dzakasiyana-siyana. Kana 2019 apa chai pakataka xenophobia yakaoma, tinoziva kuti vanhu vakanyanyoita basa rekubatsira kuti paonekwe mabhazi ekuti vanhu vadzokere kumusha chero kuvapa mastipend yanga iri IOM. Saka izvozvo hapana zvinoshamisira pazviri nekuti hapana zvazvinokosta nyika kana kuti vamunangagwa kuti vataure neIOM nekuti vagara vachiziva kuti IOM ichagara ichazviita izvozvo.
Asi tichitarisawo matanho akutorwa nehurumende pari zvino, imiwo sesangano riri kushanda kubatsira kuti vana vezimbabwe vari kudzokera kumusha vanga vachibatsirika, munoti nekuti tinoona kuti kare vanhu vaimbonyunyuka kuti hurumende yezimbabwe haina zvairi kuita kubatsira, taakuona yaakubatsira.
Aiwa, chinonetanisa kuti chatiri kudaidza rubatsiro ndechipi, nekuti pane rubatsiro rwatinoziva kuti zvakaita seIOM nezvatakanzwa kuti aiwa tiri kuda kuwana information kuti vanhu varoda kudzokera vangani tigone kuvakota. Harwuzi rubatsiro rwatakatarisira nechikonzero chekuti zvatakatarisa ndezvekuti vana vanodzokera kuZimbabwe vachapiwa nyika here, kuti aiwa chigarai apa notinoziva kuti vazhinji vavo havana pekugara, havana nyika yekugara. Vapiwa nyika, vana vachasvika dzokera kuchikoro here, nekuti vabereki vacho vanenge vasingasandi, vachabatsirikana sei kuti vana vadzokere kuchikoro nenyaya dzemafees, nekuti vabereki vanga vachishanda muno muSouth Africa. Vachidzokera kuZimbabwe tinoziva kuti hakuna mabasa avainavo. Saka kana tichitaura negadziriro yekuti hurumende iri kuda kubatsira, toda kuziva kuti pane vana vangani vachabva muzvikoro zvemuSouth Africa vachienda kuZimbabwe, tingabatsire sei isusu sehurumende.
Sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvaro zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. The Voice of America. Masangano anomirira vashandi anotire Zimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU neZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU akabatana akanyorera gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima tsamba yekuti vaburitse mihoro yavakavirirana kuti itambirwe nemushandi wepasi kumusangano weTripartite Negotiating Forum wakaitwa gore rapera kuVictoria Falls inove zana nemakumi mashano emadhora ekuAmerica kana kuti US$150. Mugwaro ravo, masangano aya anoti haasi kuona gurukota riine chido chekuita izvi, vachiti zviri kuita kuti vashandirwi vasatora matano sezvo zvisina kuiswa mumitemo. Masangano aya ari kukurudzirawo musangano weTNF kuti uitwe nechimbi-chimbi uye kuti parongwe musangano wekuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuna muzvinafundo Mavhima asi pataenda pamhepo vanga vasati vatipindura. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenyas Chamuyarira.
Tsamba iyi tazoinyora mushure mekunge maGeneral Council edu yemasangano maviri anoti ZCTU neZFTU agara achitaura kuti onai zvinhu zvaoma, muri kuramba makangonyarara. 150 yamakati makawirirana mulast TNF meeting haina kuimplement kwa vashandirwi havasi kubhadhara mari, vari kuti hapana enforcement. Saka isu inokuona kuti manje tiri nguva dzekutarisana nemaelections, toita sei? Bhozi vashandi vanga vaida kutenda kufull blown out strike picketing, vachipiketa maitikati ano regai titange tanyorera minister tivataurire.
Saka vashandi vari kumbotambira mari vashamiyarira pari zvino kana muchiti $150 haina kunge yazogadzwa?
Vanhu vedu vari kutambira mari dzinonzwisa tsitsi vaakandemire nenyika yese yeZimbabwe. Vanhu vari kupiwa mari mumaRTGS, vapiwa mari mumaRTGS. Muri kuzviona iko zvino kuti USD riri kuramba richiita muramba mhuri, nokuti munhu wese kuti azonyatsorarama agone kuenda kubasa nekudzoka achatoda maUSD.
Ko muzvinafundo Mavhima vakasapindura zvamunotarisira imi kuti paitwe musangano uyu, munozotora matanho api?
Kana vakasapindura, sevashandi tine two ways. Tichatora government through the minister kucourt kuti vaitwe compelled vauye padrawing table tiite implement zvatakawirirana. That's option number one. Number two, vashandi they are also now galvanizing kuti vaende for a all-out shutdown vachiratidza kunyunyuta kwavo. Isuo tichange tichinyora zvekare kunana ILO, kunana WAFTU, kunana ITU, kukumasangano mamwe eseo anoita zvevashandi kuti vaonewo kuti ndo hondo yatave nayo muno.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZFTU vaKenyas Chamuyarira vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Constance Tabuka, chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pematambudziko ari kutarisana nemamwe madzimai vasina ivo mapepa ekuti varambe vari muSouth Africa.
Challenge yatiri kusangana nayo semadzimai inyaya yemari yeUIF yatinotorerwa musiti tishanda mudzimba kana kumarestaurant. Nyaya iyoyo inotinetsa zvikuru nekuti patinenge tichinzi basa rapera saizvi mabasa achipera kuno kuSouth Africa tinenge tichiti tinde kuclaima mari dzedu, mari dzacho dzinenge dzichinetsa nekuti vanenge vachitaura kuti vanoda mapepa. Mapepa acho nowano tatakaregistara nawo uko kuhurumende ndiyo mapepa ane avamadi. But zvinotishamisa ndezvekuti semadzimai murungu wedu anenge atiregista nemapepa iwawo semapepa atinenge tichishandisa kuti tigone kushanda muno muSouth Africa. Saka isu semadzimai ndiyo challenge inotinetsa kuti tinenge tichishandira mahara makore nemakore, mari dzacho dzatinotorerwa every month dzinenge dzisingachabudi. Apa mari dzacho dzinenge dzichitogwa uchinzi mari dzeUIF. Saka zvinotinetsa kuti sei tichitorogwa mari iyoyo ine kana musi basa rapera unoshayiwa mari yacho. Saka tinoda kuti shuwa zvinhu zvingazvipere nekuti tashungurudzika mari dzacho tichidzitarisa tinenge tichiwana kuti mari dzakawanda.
Ungatitsananguriro kuti shuwiro yenyu ndeyei?
Shuwiro yandinayo ndeyekuti varungu ngavatinzwisise tichikumbirawo kuti vasatitorera mari dzidze UIF nekuti mari dzacho dziri kungotogwa kusina chinobuda pamberi. Saka ini ndiri mudzimai wandiri kuvaka kumusha, saka mari yacho yandiri kushandira muno muSouth Africa inenge iri shoma. Ndinoita zvekustoka hembe kuno mujoni ndichitengisa pamaweekend ane ndinenge ndisingashandi. Ndinotengisa hembe dzevana dzevakuru, saka nekumusha ndinoita ndichitumira dzimwe hembe kuti vari kumusha vanditengesere kuti mari dzacho dzigone kusangana vana vaende kuchikoro.
Mabasa api ari kunyanyo batwa nemadzimai imomo muSouth Africa vanobva kuZimbabwe?
Mabasa anenge tichishanda muno mabasa emudzimba, mabasa ekurestaurant ndiyo mabasa mazhinji ane madzimai ekumusha anokwanisa kumawana iwawo. Nekuti mamwe mabasa nangwe une mapepe kumusha ekuti waenda kuchikoro anenge achinetsa nekuti vanenge vachitarisira kuti kuno kwaripo vo vakadzidza kufanana navo nesu. Saka ini ndaishuvira kuti madzimai vose vari kuno kujoni ngava nefungwa dzekuti mari dzatiri kushandira kuno ngatisanganise tichiitavo kuti tione chinobuda kumberi, chinobuda kumusha semadzimai. Ini ndinoshuvira kuti madzimai ose ari muno mujoni ngavashande vachifungawo nekumusha, tiite zvinobudirira kumusha because pamberi apo hatizivi kuti ramangwana ratibatira zvipi zvacho. Mangwana paunoenda kumba uve nachine unovata pamavoko unotarisawo kuti aiwa ndakagara kuSouth Africa makore nemakore kuna zvandashandira. Saka zvinoonekwa nango uchienda kumusha samadzimai hapana anokuseka aine kuti unenge unazvo zvinoratidza kuti shuwa madzimai vaishanda kumusha vachiziva zvekuti kumusha ndekupi. Saka madzimai ari muno mujoni ngatitarise kwese kuno tinenge tichidavo zvatinoda but ngatitarisei kumusha ndio kwatafuira kuno kujoni. Ngatitarisei vana vedu, vana vedu vari kumusha ndivo vakaita kuti tiuye muno mujoni nekuti tinenge tichishuvira future yevana vedu kuti ive future yakanaka kuti mangwana vana vasizochema nesu kuti aiwa mama vaishanda kujoni but kusina chavanotiitira. Saka ngative madzimai anofunga nebabereki vedu kumba munhu tisangova vanhu vane tinonakidzwa nezvakanaka kuno kujoni nekuti zvikuno kujoni zviripo zvakanaka naka zvakawanda kupfeka kudya zvese zviripo. Saka ngative madzimai anofunga kumusha. Ndozvandoshuvira pana madzimai kuti madzimai kana tiri muno muSouth Africa ngatishande tichifunga kuti tavuya kuzotsvaga mari. Mari ndiyo yatavinga zvakawanda tinozviona edu but chatakavinga kumari kuti vana vedu vave neramangwana. Kuno kujoni ndogara nemhuri yangu, ndinogara nababa nevana vangu vaviri vakomana vanopinda chikoro kuno kujoni. Kumusha ndinenge ndichitarisana na vamwene vangu nevamunini vatatu vachiri kuenda kuchikoro, ndivo vandinenge ndichitarisana navo ndichifunga nezvavo musi ndiri kuno kujoni.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mutsanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives. Nhasi tiine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZinata, Sekuru Prince Mutandi Sibanda, pamusoro pekuwandudzwa kunonzi kuri kuda kuitwa mitemo inobata mashandiro evarapi vechivanhu pamwe nevarapi vechitendero.
Donzo ratorwa na minister vamangwiro. Donzo rakatinakei ratokurudzira nyanyanya kuvarapi vedu tirishuwa ngavatore maresinesi mumabasa avanenge vachiita. Tinoona riri donzo rakanaka sitereki. Tinoritambira isusu sangano reZinata kuti kana uri murapi iwane matsamba uzivewo customer inge yamunenge doctor patient relationship vave nemabasics avanenge vachizivawo urapo wavo hwekushandisa mishonga yechivanhu. Kuti pane pambo kuti unokwanisa kuti hauna ruzivo rwakakwana uwanikwa iwe uri kubata mishonga yechivanhu. Kutaura kwaita minista tinokutenda tivatiitiro kuti vatibvisirewo dzimwe nhubutsi dziri kushandisa mabasa eurapi mune zvakaipa. Varapi vese tive nedatabhesi ratinonatso kutozikamwa kudai timire takadaizo tine networking yekutinenge tiripo tive tinenge tine mabasics ezvatinoziva chese sevarapi tichiudzidzisana.
Takanzwawo Dr. Mangwiro vachiti ivo vana nyamukuta vechivanhu vanodawo rubatsiro runobva kuna vari mukurapa kwechizvino zvino mamedical staff kuitira kudzivirira kurasikirwa neupenyu kwevana. Munoti
ese ivava vana mbiyo nyamukuta tingichitarisa kuti ikoko mahospitari ikoko ngakuve ne department retraditional medicine vaone choice kuti kana vachienda kuti kusave nemonopoli yekuti vanongotarisa one side. Unosvika anapuwa mapatients ave nechoice kuti hai handisi kuda zvemajekiseni ndiri kuda chi traditional medicine. Zvimwe zvinhu zvatinoti donzvo iroro vaita integrated system ishande pamwe chete. Zvimwe zvatinotarisira futi kuti minista vatigadzirisire futi ipapo.
Tanzwa minista vachiti varapi vechivanhu ivava nevarapi vechitendero vanenge vachizowanawo mukana wekudzidzira kushandisa mishina yekutora maBP nezvimwe zvakadaro. Munotambira sei urongwa ihwohwo?
Zvoti zvataura minista kuti vadzichiremba vechivanhu vanga vachidzidza kutesta maBP ruzova kana kuti shuga zvakamira sei. Zvimwe zvatoti itse step ahead yatato imwe donzvo ravatotiita kuti tivone knowledge since vanenge vachiitira nevarapi nemapatients. Saka tinoona kuti donzvo racho ravatora rakanaka. Tinorigashira.
Zvii zvimwe zvamungatidai zvagadziriswa panyaya iyoyi zvinobatsira varapi venyu vechivanhu?
Kune zvakawanda zvatinotarisirwa kuti ngova kana chiro achibatwa mishonga iyaya pavone safe way yekuhandla mapatients ivayo. Zvimwe zvatinotarisira. Uyewo vapota vachiti vine use to develop traditional medicine nekudzidziswa mabasics eurapi wechivanhu. Zvimwe zvinhu zvatotarisira nekutarisira kuti vachasvikawo pakuti vatiendesewo muzvipatara imomo webayoshiji kuti kuone traditional medicine side as well as biomedical side. Pave nechoice pakati pemapatiendi kuti kana akapinda ave nechoice yekuti handisi kuda zvemajekiseni handisi kuda traditional medicine.
Kune vari kunzi vari kuita mabasa ekurapa iwaya Sekuru Sibanda asi vasina maresinesi masangano yenyu akaita seZinata. Munoti pamusoro pavo ivavo?
Ivavo vanenge vachipara mhosva vari kukanganisa vasina maresinesi kavaende vachinotokwa. Isi hatizvikurudzirewo futi wemurapi fana kungoone maresinesi avo. Tine vamwe vanongorapa vamwe vari kushandisa zvishuwa zvimwe zvisina vasina matsamba vari kungoiti anongowanikwa amira mishonga akutoti zvandaziya gwenziri asi asina matsamba. Saka tinotarisa kuti veTMPC secouncil yematraditional medical council vanhu ngavange vane maresinesi emaassociation isu yedu seZinata tinotonetsikana kuti vamwe izvozvi vanoda kungoshandisa vandoona kuti haana matsamba kasi ari kupawa mishonga. Zvinova zvinhu zvinototi tinoda kuti vanhu ngavapuwe mishonga nevanhu vane ruzivo rwemishonga. TMPC reassociation yako uve munhu association dzo dhuma munenge muchisangana nemamwe vachipana pana ruzivo rwekurapa mune pfungwa dzimwe chete.
Imi mune chikoro here chamunodzidzisawo nhengo dzenyu?
Zinata tine chikoro chedu Zinata School of Traditional Medicine yatinotichidzidzisa varapo vedu isu vanotora valaisensi kwete matsotsai tinoziva kuti uyu waane ruzivo rwakadai vachiuyiwa vachiita kuti marefresha kosi tinonge tichidiwa tive nezvima basics atoramba tichiita ruzivo nokuti kudzidza hakuperi kunoramba uchidzidza nguva nenguva.
Tinotenda sekuru Prince Mchandisi Banda veZinata. Munhau dzemitambo, vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemakundano emwaka uno panguva iyo vePremier Soccer League vakanyarara kuti makwikwa aya anosimuka riini. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri vemutambo uyu vari kushushikana nekunonoka kwekutanga kwemakundano emwaka uno ayo vasiri kuziva kuti anosimuka riini. Vatsigiri venhabvu ava vari kuita fembera kuti nhabvu iri kutanga riini sezvo pasina mashoko ari kubva kusangano rePremier Soccer League kuti nhabvu yepamusorosoro munyika inotanga musi wani. Murairidzi weGreen Fuels Lloyd Mtasa anotiwo vagadzirira zvakakwana zvekuti vanonokerwa nekutanga kwemitambo iyi.
Gadziriro yedu iri kufamba zvakanaka, tiri kugadzirirawo mune zvakanaka kuitirawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Tiitiwo kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumbanje nekune zviri kuiti.
Asi mutauriri wePSL Muzvare Kudzaibare vataurira Studio 7 kuti sangano ravo richazivisa pamazuva anotevera kuti makwikwi aya achatanga musi upi. Asi PSL yazivisa kuti mutambo weCastle Challenge pakati peFC Platinum neBlower Chiefs uyo unovhura mitambo mwaka wega wega ureko musi wa11 kurume. Izvi zviri kureva kuti nhabvu munyika haisi kudzoka nechimbi chipi kusvika musi wa11 kurume wadarika. Veruzhinji vari kutarisira makundano achande akabaka moto zvichitevera kuvharwa kwemusika wekutenga nekutengesa vatambi. Asi chiri kubuda ndechekuti vese vatataura navo kusanganisira muongorori wemutambo uyu vaKudzaibere vanoti FC Platinum ndiyo iri kutora zvekare mukombe uyu.
Platinum FC ndiyo yandiri kuona kunge iri consistent because inini munyika yeZimbabwe maliga apfuura aesa ndikuona kunge iyo ndiyo iri kuramba ichidzokorodza ichiramba ichitamba matambiro anomeka sen. Saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC.
Mutsigiri weyaja vaBlessing Ruona vanotiwo nenyaya yekurongeka pamwe chete nemari hapana chikwata chinosvika pa kugona kunenge kudada.
Platinum inongotora kuti because ane maresources yese ane magood players yese anobhatara zvakanaka sangu anongotora.
Platinum FC ndiyo yakatora mukombe uyu mwaka wapera mushure mekunge yapedza iri pamusoro peChicken Inn neDynamos iyo yave nemurairidzi mutsva Herbert Marowa. Asi murairidzi weManika Diamonds Jairus Tapera ane chivimbo chekuti pachapera mitambo ndivo vachakohwa pakuru kudarika zvikwata zvese zviri muPSL.
Kana tavumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tinokohwa pakakura steret. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi zvese izvi zviri kuuya pasina ari kuziva kuti zvikwata zvichapinda rini munhandare kurwira mukombe mukuru uyu. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti makundano aya anonoka zvekuti zuva nezuva vari kubvunzwa kuti nhabvu yacho inotanga rini. Mutsigiri weCapes United Muzvare Mesi Kudzedzereka kana kuti Mai Vale vanoti vanonokerwa nekuona magreen machine achidzicheka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyamina Gaino Gumede Saidi.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uJonga Kandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlolanja 2023, igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
ngizozana nje ukuthi abaningi once they take ama drugs and they are high, that's when beziza amandla okuthi, you know, bavictimize abanye abantwana kumbe babe rough nabanye abantwana.
Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye ziseduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo.
Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hhayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphathisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathiswe.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-African Union Summit e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi ocula ezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo unkosikazi Dorothy Moyo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo ngomvulo owedluleyo. UWayne obekwe izolo emangcwabeni emvutshwa koBulawayo ubeliminyaka elithumi lasithupha 16. Umonakalo lo uchiye izakhamizi, ababalisi kanye labafundi behlulukelwe. Kulabanye abasola ababalisi ngodlame osolusenzakala ezikolweni, kanti njalo abanye bathi udlame lolu osoluvamile lwengezwa izidakamizwa ezithathwa ngabasakhulayo. I-Studio 7 ixoxe lombalisi omkhulu we-Founders High School, unkosikazi Dorothy Moyo, othi ziningi izizathu ezizezibangela udlame ezikolo.
Kubuya buhlungu kakhulu kithi ababalisi bathe ebantwaneni, hayi, it was traumatic. Sibili abantwana kubathintile, kubahlukuluzile, especially the way afe ngayo egwazwa negelo. Kubuya buhlungu abantwana bebekhala vele from Tuesday. We never had any lessons with them. We asked for our counselors in the school, the outside, to give the assistance, especially to Ikiasiaki, our first form for class 41. And then particularly if yours has a friend here, Arnold, oh, we are not in the incident. Nansika Mbambi, so he was still alive when the time was a roller, a 15 Arnold Mbambi, then he shed the vessel of the sleeping.
How
traumatized is one of the analogy? But he has his attorneys, of course, they will point a finger, but they follow up to them too. But this thing happens out in the community.
Akwenzakalanga bese sikolo.
No, it was way out of school. Kwakweni le after PM. Sebevele sebesiya ngkhaya ngama-past 5.
Esikolo linalenzani njengababalisi ukubona ukuthi abantwana
abalwi esikolo kumbe libakhuthaza njani ukuthi bachiyane lodaba lokulwa.
Ngikuthi hayi kuba lama campaigns like anti-bullying, anti-bullying, not violence, not drugs. Because sometimes look at once they take some drugs and they are high. That's when there is a man that, you know, the victim is So try through our campaigns, our group counseling sessions, inviting. Even the pastors have come, our address, our local police, they from time to time. We have a criminal abandonment, the violence, the bullying, the drugs.
Abanye bathi bona okunye okubangela ukuthi abantwana bangalaleli ukuthi kusavunyelwa ukuthi badiscipline kumbe bachaywe. Angazi ukuthi kuliqiniso yini khonoko.
Yeah, can extend ngoba kanesi can only talk to a child. Kwesikhathi mhlalise phansi likhulume uzame ukucorrect a negative behavior. Omunye uyalalela. Abantwana ba these days are not like abakudala ababesithi umuntu omdala nxa ekhuluma sibili kamthatha serious. Abanye benesifano of it. Besides yibe kuzeni lokhu be siyabapanisha. Abanye wena bayaenjoy phansi. Of course wezethu drawn the road. But I think sibili sibili laphana kusatshayo. Kwakuba declare from such behavior.
Liyabesaba abantwana yini ngoba kulezi nsuku sizwa kwezinye indawo kumbe kwamanye amazwe ukuthi abantwana bayachaya ababalisi babo.
Siyabesaba kanti ungabona umntwana engxoye umkhuzi ubone efake okunyekuyi-resistance. You think twice, your life is more precious than anything. So yeah, 100% safe with our kids.
Unkosikazi Dorothea Moyo ngumphathi wesikolo se-Founders High esixoxelayo kobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-36th Ordinary Session of the African Union Summit, oqhutshwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Etshela intatheli zindaba ngemva kwalomhlangano, umnumzana Vitorino uthe ubebonisana lomnumzana Mnangagwa ngendlela okungasizwa ngazo abokuza asebebuyela ekhaya. EliZimbabwe likhangelele ukwamukela izizalwane zalo kusukela ngenyanga kaNhlangula, lapho amaZimbabwe exemption permits azaphelelwa khona isikhathi. Sixoxe lomnumzana Vusi Moses Banda, umgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa, ngalolu daba.
Akusikho into engasijabulisa magumede ngoba sibhekele ukuthi i-IOM ngabe yiyo esiza iZimbabwe, hayi ukuthi iZimbabwe isize i-IOM ngoba laba bantwana kayisiko be-IOM ngabantwana beZimbabwe. Siyazi ukuthi i-IOM iminyaka yonke ihlala isiza abantu akade behleli kwamanye amazwe abayisihambi ukuthi babuyele emazweni abo, ibanikeze imfundiso, ibanikeze nemadlana encane ukuthi bachase ukuthi bayoqala imisebenzi namaprojekthi athini lapho abasuka khona. So sivele siyazi ukuthi emibizongenelela kulolu daba ukuthi size iy'ngane zeZimbabwe ezi-afekte ekade zinezephu ukuthi zibuyele emakhaya lezi ezimisele ukubuyela ziyoqala zihlale kahle. Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphaphisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathiswe.
Likubona kungayisiyonto entsha ayenzayo?
Akusiyonto entsha, akusiyonto emangalisayo, kanti futhi akusikho esikubhekele ukuthi kusuke kuhulumeni welaseZimbabwe. Into esiyibhekelele kuhulumeni owaseZimbabwe ukuthi kunabantu asebesazi ukwenza imisebenzi eminye akade bengayazi beseZimbabwe, abanye banamabhizinisi, abanye kanti ngabantu abangenawo amakhaya, indawo zokuhlala. Besibhekelele ukubona uhulumeni sithi sesibeka umhlaba osikele abantu abasuke eSouth Africa akade bengenandawo zokuhlala lapha eZimbabwe ukuthi uma befika sizobahlalisa ndawana thile. Kanti njalo sesibhekile iy'ngane eziphuma ezikolweni ezizophindela eZimbabwe ukuthi zingamanani angaka. Lezo y'ngane lezo sizilungiselele ukuthi njengoba abazali bazo besuke eSouth Africa sebephelele yimisebenzi, zizofika eZimbabwe zingenayo indlela yokuya esikolweni ngoba abazali abanamali. Sesibhekile ukuthi ziphuma kuziphi izigaba, salungiselele ukuthi sibamukele kunezikolo zeZimbabwe njalo sikwazi ukuthi bafunde noma bengehluleka ukuthi bakhokhe.
Umnumzana Vusu Moses Banda, ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa, esixoxela eJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mpeshwe, lamlela nampawa fowembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla kune izulu eliningi kuliviki esabelweni seningizimu yemandebeleni osekulethe ithemba kuzakhamizi lokuthola isivuno kulandela ukutsha kwezilimo emasimini. Abanye sebelima kakutsha besithi besaba ukubulawa yindlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Kune izulu likazamcolo kuliviki endaweni eziningi kulesi sabelo. Wasekuthe izakhamizi sezilethemba lokuthola isivuno esingcono lonyaka ngemva kokutshelwa izilimo ezaleni okuqala. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba uthi ukuphuza ukuna kwezulu kudala umonakalo emasimini. Ngalokhu uthi sephindile njalo ukulima ukuze athole okokudla lemuli yakhe.
Komunye umnyaka ngengalima mina ngoFebruwari 21 ngalima sibili nje abantu sebeyekele njengakhonokho badela, but ngalima ngavuna ama-50 kg akhona 7. So bengungaku-advyisa ukuthi abalenhlanyelo nxa insimu zabo ziqinile kabasiqinisele ukulima isikhathi sesekhona. Nxa bengasoli ukulima into ezinjengomumbu ondumba laba kuyasiza ngoba ungalima indumba kuyakunika imbhida kukunika inkobe then suzuzo kungumunjanyana uyabulokhu uqhuba usiya phambili.
Umnumzana Thembani Sifanda owesengezana kuward 14 eKwanda South uthi lanxabele sifiso sokuthi balime abaselayo enhlanyelo. Uthi njalo ngabe urhulumente uyaphanga aqedise ukwakha idamu lethula manyange ukuze bavune lawa manzi ezulu.
Besike salima but ilokho izilimo zethu zatsha, so manje sesifuna ukuphinda ukulima. Besicela abadala kumbe ngaba sincedisa besinike inhlanyelo ezifuye naye amanzi sesilawo sibili.
Umqondisi ogatsha lukarhulumente olubona ngezokulima ezansi emandebeleni umnumzana umkhulunelwa Ndlovu ubeye ukuthi iningi lezilimo ezalini okuqala ikakhulu eGwanda laseBedbridge zatsha ngemva kokuswelakala kwezulu. Kusenhla likomishini ye-National Peace and Reconciliation isebenzelana lomanyano wamabandla enkolo owezimbabwe Council of Churches iqhube umhlangano wamalanga amabili eGwanda labesifazane ukuze kuphunyelwe amaqhinga okuvikela udlame lwezombusazwe kusiya kukhetho lwalonyaka. Unkosikazi Thandekile Sifanda olilunga lomanyano wabomama we-Women's Coalition of Zimbabwe uthi iningi labesifazane lifuna ukuphatheka kwezombusazwe liba lokwesaba ngenxa yezizathu ezithile.
Abantu babuya maybe balihlukumeze ezindlini balitshaya balithintile, so thinomama silokwesaba because sesicabanga khonokhwana okwakusenzakala kudala ubomama bethu labogogo.
Ukomishina noMakhawe Gwere uthi udlame oluqondiswe kwabesifazane kumele luphele ikakhulu ngalesi sikhathi kusiya kukhetho ukuze labo mama baphatheke kwezombangazwe.
Sifundisane ngezinye ingxenye esingazisebenzisa ukuthi singagqiba njani ukuhlukumezeka ikakhulu kwabomama abantwana ukubana singane singaqeda uhlupho lwesilalo olwe-gender based violence.
Umgcini sihlalo we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selonare laye uthi kubalulekile ukuthi kuvikelwe udlame oluqondiswe kwabesifazana ngesikhathi sokhetho ukuze labo baphatheke bekhululekile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje usithandekile Mhlanga ulandela ngohlelo lwabesifazane.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana uBuhlebenkosi Ngwenya, yena oziphilisa ngokudobha izibi njalo ekunhlanganiso ye-West Pickers Association. Usichasisela ngomsebenzi wakhe.
I-West Picking lami yi-source of livelihood yami engiyenzayo since eZimbabwe njengoba vele imisebenzi ihluphi ngekho imisebenzi. kwesi picking siyahlangana lama challenges ashiyeneyo. Siyahlangana lokuyeyiswa, lokuthethiswa, ukuthi nxa useziwe sipicking abanye bakuthatha nje ukuthi ingxenye awukwana ngikhanda mbi njalo. Kodwa ukuphila siyaphila. Khonokho nje ukuthi basithela imali ezidakiweyo, besifisa ukuthi nje ngabe kuyayenza basihlanganise lako lathi sibanike ezethu izikhalazo zethu. Ukuthi thina ayi besifisa ukuthi besithengile ngemali engaka. Isikhathi sonke lesi sisadobha thina besingakwazi ukuthi lanxa sidobha kuleminye imithetho thile thile. Esiyabe siyiphambanisa anti council isithi council yathi izibi zonke zakobulawayo ngezikasithi council we-speaking is illegal ayikho emthethweni we-speaking nje ngingathayisana lo munye nje kobophumlanothi laphana ugogo sebemthathela isaka lakhe lamaplasi ukhanye gogo behambe evula amabhimu ebhodi evula amabhimu ethatha kuthathayo sebembona esethwela isaka seligcwele baye bemthathela isaka lelane lamaplastiki bathi wona gogo abanye ogogo bayaloya ekhaya lokhu bhizi uphambanisana lemisebenzi yethu lapha etawuni ngokunye okubuhlungu angithi ngoba kundikhwaphana ugogo la emayedobha ukhangelela ukuthi lami kumbe zathengi lakuthiwe abantwana kumbe nzabhadala irenti ngoba imali e-west iyabhadala irenti iyabhadala i-fees uyawuvela uzironka kuhle kuhle ziyayenza into ezishiyeneyo bathi ugogo kayeloya ekhaya bona kodwa bezifuna zalezi zibi bona basemsebenzini ugogo kasebenzi kodwa nazama ukuthi aphile khwapha ezivini kodwa bamtheli ukuthi kayelo ekhaya kubuhlungu kaye
ngezinye indlela kuthi uthi liyabathola bonke abantu abaleminyaka etshiyeneyo abasebenza khonapho ukuthi lize libone ugogo semdala ukuthi ngabe uyaziphumulela
ku-West Picking vele kule age zonke even ugogo le-70 something ukhona even ole-100 and something ukhona
kahle kahle imali liyithola njani lapha lingadobha lezi zibi
imali siyithola so kunjeke seyinga udobha ama-plastics and iplastiki utrega uyathenga iplastiki okuthiwa yi-PP nokuthiwa yi-HD ungadobha lezi uyathengisa etrega utrega kuthiwa usanegotiate iprice isikhathi sonke lesibe sithi 39 cents a-kg kuyadoja izigrepha kuyahanjiswa esigrephe yad i-10 cents amazenge 20 cents insimbi kusiya ngokuthi yiziphi insimbi zakhona basa bazihlukanise ngokuthi zininja yiwuphi umhlobo wensimbi bayathenga iphethi abanye lokho iy'gubhu zama-drinks lawo bane-prize yabo so ukuthengisa yakuthengisela different companies abantu bathatha into ezishiyeneyo
siyabona ukuthi inhlanganiso yemathebeleland human rights institute yalincedisa ukuthi kube le nhlanganiso eye-West Pickers association ungathi lokhu kuyaphathisa yini umsebenzi wenu
laba bantu basebasivula amehlo sasingakwazi ukuthi ngumsebenzi sasikade yakwenza nje ukuthi ungabulindeli isawudo kubaba kumbe ulindela ezinye izinto ezincane incane anti kodwa abantu laba basithengisa ukuthi hhayi okwenikwenzayo lani liyacontributha kwi-economy yezimbabwe sasingakwazi thina anti bona basuka basike kuthi hhayi kuyake kufanele ukuthi ubhale phansi phela konke okuthengisayo ngesikhathi esinjenithengiswa kungaba beninyenge siyaphela ubusubona ukuthi okuyikho okuhambelayo uyibuyini njalo lapha ngizaspenda okungaka lami ngifezi yayimathibend institute of human rights ifula ingqondo engingakuthiyela abalaleli ukuthi singathini umsebenzi kawukho dobha lawo kakodwa lokhu dobha ubuthelile la uthengise impilo iqhubekele phambili thina abanye nge-West lay my sister sikhalele ukuthi inqelathi bazasikhombela ngomunye iminyaka bathi nampano business woman ye-West kumbe bazasebenzisa kithi sesirecycla thina senza ama-dishi senza everything ye-West lay
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Buhle Benkosi Ngwenya ophila ngokudobha izibi ebesixoxa laye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo.
Sibonge usithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane namhla abexoxa lo Buhle Benkosi Ngwenya. Sokulandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba lo Chris Gande.
Lingalithona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Vangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi.
Sawubona msakazi, sawubona Butikandi, salibonani balaleli be Studio 7.
Ungasitshela ukuthi imbiko ethi kulomkhakha omutsha we-coronavirus osuqhamukile ukubona njani lokho?
Ngiyabonga umbuzo wakho Butikandi. Umkhakha omutsha lo we-subvariant XBB.1.5 umkhakha osusihlasele kwakathesi lapha e-Afrika kukhanya ungikhona ufika, kodwa kwamanye amazwe ubusumemethekile okuzwayo. Siyabona ukuthi bathwele nzima e-China ngale, kungakho ke sesihlaselwe vele. Khonkwana esasikwenza we-social distancing, ukusanitizer, wonke nje amanyathelo esasiwathatha ukuze sivikele umkhuhlane we-COVID-19 kusamele siwabuyelele kwakathesi ngoba sesihlaselwe. Lingakhumbula kahle ngo-2020 kwathi uqala ngabo-January, February kuvele sokukhanya ukuthi ususondela umkhuhlane kithi, kwathi kusiyachaya o-March wahle wamemetheka. So siyacela kakhulu balaleli be-Studio 7 ukuthi sizivikeleni kulo umkhuhlane.
Ele-China ngelinye lamazwe okuthiwa lilabantu abaningi kakhulu abahlatshwa ijekiseni yokwenqabela kumbe yokuthundubeza ubukhali be-COVID-19. Manje pho kuthiweni?
Inani labantu abahlatshwayo e-Afrika jikelele nxa sesibambanisa amazwe wonke, angiboni ukuthi ledlula kumbe ngithi mina 30%. Kodwa abantu be-Afrika noma babehlaselwe yi-COVID, nga ukungahlatshwa kwakubulala ama-Africans vele kwakumele kwaqede du. Njalo Butikandi, mina ngihlala ngizibuza ukuthi sahlaba sa-boost senza yonke into, kanti i-COVID yona ichene ngabe leminye imkhuhlane olinxa uhlatshiwe usala ungavikelekanga. Yiyo amaqiniso engithi mina kumele siwatshelane, sazi ukuthi sime ngapi siya ngapi. Ukuthi nxa mina nihlatshiwe ngithi sengisuka ngisiya kwelinye ilizwe kuthiwa kuya le PCR certificate, hayi akusahambelani, kumele ngiproduce i-certificate sami se-COVID se-vaccination ngitsho ukuthi hayi mina hayi ngivikelekile. Njalo akumelanga ngikhangelele ukuthi ngigule mina ngivikelekile. Asazi njalo engxenye abezempila kahle babangasitshela ngcono bengacatshi ngomunye labo, ngoba ngangizwe becatsha ngomunye bekhuluma ngokuthi i-severe illness and hospitalization. Hayi lokho bakukhuluma nje ngoba bakukhuluma ngenxa yokuthi mina abantu embasizayo lakhathesi ababanjwe iwona lo mkhakha omusha lo ngabantu abavaccinethwayo abagcweleyo. Uthole umuntu esifa ngegciwane ubusuzubuza ukuthi kanti kuhamba kanjani. Singenza kanjalo kuzasisiza sonkeni nje ukuthi, ngoba i-COVID njengoba sibona thina besicabanga ukuthi siphelile kodwa siyabona ukuthi siqalile futhi. Thina bese sijwayele kathesi bese sihlangana sixhawulane sizihlekele sihlale ndawonye sidle ndawonye, into ade singayenza iminyaka empile edluleyo ngoba besichaya i-social distancing. Kathesi asisakwenzi ukwehlukana, omunye ahlale khatshana lapha omunye ahlale la. Umuntu vele ongabone kunika indololwane uyabona ngathi hayi umuntu lo kambingeleli kahle, yabo. Kodwa ke kuyinto eyikuthi ibisi new normal ngesikhiwa ade siyiphile eminyakeni emibili lengxenye edlulileyo. So asiphumelane negcekeni silwise isithalesi sibone ukuthi siyangaphi. Nxa kuwukuthi kumbe sokule jovo omutsha ohambelana lomkhakha omutsha kumele sitshelwe. Nxa sesitshelwe kanjalo kumele kube lesiqiniseko lakho ukuthi uma ngikunika umjovo lo uzavikeleka, hayi ukuthi hayi engxenye uzavikeleka kumbe awusozo awuzivikeleke kodwa hayi abanye bayavikeleka. Asikho esikwaziyo thina ngemjovo. Sasijova sisiye esikolo, abantwana babejova nxa bezalwa bejove ngezinyanga zabo zale minyaka yabo. Nxa bangajova uyabo ungasela ndaba lokuthi nxa esiye esikolo khona ngale umuntu azahlala duzane laye ujovile kumbe kajova, ngoba uyakwazi ukuthi umntana wakho uvikeleki. I-COVID ke yona yindaba, kungani ingelasiqiniseko leso sokuthi hayi nxa ungahlabi imjovo womkhakha lo hayi usurayithi wena.
Lo ke bekungumnumzana Vangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi ebesiqoqa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lomculi wegospel uSikhanyisile Ncube Mpakatshana ephethe amasingle akhe asanda kuwethula. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Ngilingelele emsakazweni mphathi, ngilingelele labalalele ekhaya. Ngokuzalwa ngizalwa eCholocho esigabeni seMakonekazini. Ngokuhlala manje ngiselupani esigabeni seChebechebe. Okwamanje ngilamasingle track angu-2 ngaphansi kwamampakathana gospel music. Eyokuqala indlela zakho, esibili ukukhuleka, kube sesiba nezimbili esingaphansi kwegrupu ebizwa ngokuthi isilangazelelo sezulu, lapho engicula khona no-Oscar Kacheli.
Abafuna ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola ngaphi?
Abangabe befuna izingoma bengangithinta kulezi inamba 062-851-1598. Ngizoyiphinda njalo 062-851-1598. Le bengalibali ukufaka ikhodi ise-South Africa okwamanje. Eyesibili bazothinta uSenziwe Chuma ongumaneja wami. Le yinamba eyasekhaya
0786427-1211. Abalandeli ubatshiyela waphamazwe.
Kubalandeli emakhaya ngidlulisa ukubonga kuwo wonke abasixhasa ngakho, bengaphela amandla beqhubeke besixhasa njalo. Sizahlala sibahlonipha ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Ngamili namhla ubesiphathele umculi wezokholo igospel usikhanyisile Ncube Mpakatshana. Singake hlukane izihlobo nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. Umphathi wesikolo seFounders High kobulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye ziseduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ubelomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, uMnumzana Antonio Vitorini, emaceleni omhlangano omkhulu we-Africa Union Summit e-Ethiopia. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu kwanamhla sokwanele. Olivalelisayo yimi owena uMagumede uGaino Saidi, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.